manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479. Gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vanopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Kusungwa kwavamoyo mucherechedzo uri pachena wekuti pane huori kuitika mukati mehurumende pane kukanganiswa kutova basa mukati mehurumende nekuti kazhinji zvaiyera kuti makurukota abatwe nenzira iyi asi kono zviri kutitaridza kuti pane nyaya
varwiri vekodzero dzevanhu votaura pamusoro pekusungwa kwavaObadiah Moyo
ndinoona sekuti ndo basa redu isu vatapiwe nhau kuferefeta zvakadero zvichipedzisira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita savaObadiah vapinde mumataredzi mhosva nenyaya iyoyi saka ndo basa redu isu vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei
nhasi tine hurukuro nemutori wenhau Elias Mambo uyo akatanga kubudisa nyaya yehuori pakati pekambani yedrugs international nebazi rezveutano iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Wandu wevanhu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479 izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevatanhatu vaine chirwere ichi nezuro vashanu vevanhu ava vakabva kusouth africa uye gumi nemumwe vanhu vagara vari munyika vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevasere 61928 vakavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana Kota rezveutano vaObadiah Moyo vamiswa pamberi pedare nhasi ndokubviswa mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezviuru zvemadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Muchuchisi wenyaya iyi vaClemens Chimbari vaudza dare kuti vamwe vakapara mhosva nhatu vachishandisa masimba ehofisi yavo zvisirizvo vachimbari vati pamhosva yekutanga vamwe vakatambira tsamba kubva kuna vadelish nguwaya vanovemiriri wekambani yepapi pama llc vakashandisa simba ravo zvisirizvo zvakaita kuti kambani iyi ipihwe basa pasina kuitwa ongororo yakakwana zvakaita kuti hurumende irasikirwe nemari inoita mamiriyoni gumi nemashanu emadhora ekuamerica pamhosva yechipiri vachimbari vati vamoyo vakakonzeresa kuti kambani yedrugs international ipihwe tenda yekutenga mishonga yemari inoita mamiriyoni makumi mana emadhora ekuamerica pasina kuitwa ongororo yekambani iyi pamhosva yekupedzisira vamoyo vanonziwa vakakonzeresa kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengwa kwemishonga yenatfarm ipinde muchibvumirano nekambani yedrugs international chekutenga mishonga kubva kukambani iyi kunyange hazvo vaiziva kuti kambani yepapi pama neyedrugs consult sagl idzo dziri pasi pekambani yedrugs Drugs International dzainge dzisina kubudirira paongororo yekuti dzinokodzera here kuita basa rehurumende. Zvichakadai, mutongi wedare vamuna matomutevedzi vati vamoyo vabhadhare madhora zviuru makumi mashanu zvema RTGS semari yechibatiso mushure mekunge hurumende yati haisi kupikisa kuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Vamutevedzi vati vamoyo vazvipire kumapurisa ekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission katatu pasvondo. Vatiwo vasiye magwaro emba yavo yekuEastleigh iri muzita remudzimai wavo uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Vamutevedzi vati vamoyo vazvipire kumapurisa ekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission katatu pasvondo. Vatiwo vasiye magwaro emba yavo yekuEastleigh iri muzita remudzimai wavo uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi vanoti vaGerald Gwinji vaimbove munyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva, amai Flora Nancy Sifeku vekuNatfarm, pamwe navaGeorge Guva Matanga vanove munyori mubazi rezvemari, mutongi wedare, ativo vamoyo vasiye pasipoti yavo kudare. Vamoyo vanga vakamirirwa negweta ravo vaJames Mutizwa, avo varamba kutaura nevatori venhau. Mutungamiri weDemocratic Party vauraya izembe vati chimbi chimbi yaitwa nyaya yavamoyo inoratidza kuti hurumende haibate nyaya zvakaenzana. Mutevedzeri wemutariro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nyaya dzakaita sedzavamoyo ndidzo dzine vanhu vanofanirwa kugariswa mujeri kwete vanhu vanorwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Chakadai vamoyo vanzi nemutongi wedare vadzoke kudare musi wa31 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Radheva Mazinga, vanoti kusungwa kwakaitwa vaObadhaya Moyo munongedzo mukuru wekuti muhurumende mune huori hwakanyanya.
Chekutanga zvakakosha kuti pane vasungwa panyaya yedrugs yehuori hwakaitika vanosanganisira gurukota rezveutano vaDr. Obadhaya Moyo. Asi tinofanira kucherechedza kuti nyaya iyoyi inoperera papi ndekupi kuchawira tsvimbo nedohwe. Pane acha shika here pakunzi ane mhosva otongerwa mutongo. Chakakosha ndechekuti tione kunowira tsvimbo nedohwe panyaya iyi kuti zvapasungwa gurukota rezveutano vachafambiswa here pamberi pematare edzimhosva nyaya igotambwa nenzira yakanaka yekuti zvinonzi pane awaniko aine mhosva atongerwa kugara mujeri kwenguva yakati kuti. Ndo zvakakosha nekuti iko zvino tinoziva kuti kazhinji zhinji vanhu vanongosungwa vachiregezwa sungerege pasina kunoenda nyaya. Saka toda kuona kuti zvichapera sei panyaya yedrugs.
Iko kusungwa kwavamoyo kunorevei segurukota muhurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Kusungwa kwavamoyo mucherechedzo uri pachena wekuti pane huori huri kuitika mukati mehurumende, pane kukanganiswa kuitwa basa mukati mehurumende nekuti kazhinji zvaiyera kuti makurukota abatwe nenzira iyi. Asi kono zviri kutitaridza kuti pane nyaya.
Zvavari muusungwa kudai vamoyo vachange vachitarisirwa here kunge vachienda kubasa segurukota rezveutano?
Zvekubasa kwete havatarisirwe, ndozvekutosiyira vamwe vanenge varipo matomu. Ndokusake vane mutevedzeri wavo Dr. Mangwiro ndo vanofanira kunge vakutonzi vabate matomu, kana kuti mukuru wenyika vaMnangagwa vanogona kugadza mumwe anofanira kubata matomu panguva yakadai nyaya dzavo dzichitambwa kusvika vachenurwa nedare, kana kuti kusvika vaonekwa kuti vane mhosva zvoreva kuti basa rinenge ratoperawo.
Iwo mabatirwo ari kuitwa nyaya yehuori pakutengwa kwezvinhu zvinoshandiswa pakudzivirira chirwere checovid-19 muri kugutsikana nazvo here mabatirwo ari kuitwa nehurumende?
Hurumende haisi kubata basa iri zvakanaka nekuti pane kusajeka kwakanyanya kuti hazvisi kunzikwa nokuti mari iri kufamba sei, zvinhu zviri kutengwa sei. Zvinoda kuti zviitwe nenzira yakarurama. Pari zvino hatisi kugutsikana zvachose chose kuti mari iri kufamba sei, iri kusvika here kwayakafanira kuenda, uyezve mitengo yezvinhu ndiyo here yakafanira. Hazvina kujeka zvachose.
Ndezvipi zvamunotarisira kunge zvichiitwa panyaya iyi?
Tinotarisira kuti hurumende ishandise mari dzese nenzira yakatsarukana, uyezve ichitaura pachena mafambisirwo emari nezvinotengwa zvese nenzira yekuti munhu wese zvake anogona kuona kuti hapana zviri kuitika zvisina kururama. Zvakarewo tinotarisira kuti kana kuine masangano akafanana nere Anti-Corruption Commission inotungamirwa na muzvare Matanda Moyo, vapuwe mukana uzere wekuita basa ravo wekuferefeta vasina anovavhiringidza kana kushungurudza. Ndo zvakakosha kuti pachinge paparwa mhosva, mhosva ngainangana nemwene wayo pasina anopindira munyaya idzo.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Mutori wenhau weZim Morning Post uyo akatanga kuburitsa huori waiitwa nekambani yeDutch International Elias Mambo anoti ari kufara zvikuru kuti nyaya dzaakaburitsa dzinobata kambani yeDutch nebazi rezveutano dzava mumatare ezvimhosva.
Ndinoona sekuti ndo basa redu isu vatambi venhau kuferefeta zvakadero zvichipedzisira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita savaobadhaya vapinde mumatare edzimhosva nenyaya iyoyi. Saka ndo basa redu isu vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei.
Chii chakapa kuti utevere nyaya yekambani yeDrugs?
Chakapa kuti tiitevere nyaya iyi ndechekuti mitengo yavaitaura yezvinhu zvavo zvavaida kutengesera hurumende yanga iri pamusorosa kudarika mitengo yezvinhu izvi muzvitoro zvedu, matoti mumafamasi. Mamasiki avari kuda kutitengesera anoita iwo inodhurisisa, inoita $5. Asi iwo vanga vakaiisa pa$28. Saka ndo zvakaita kuti tinyanye kuona kuti aiwaka panguva yekumanikidzika munguva yeCovid yakadai vanhu vopama vobirwa zviri pachena kudai zvakatisunda kuti tiferefete nyaya idzi.
Unotora sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yehuori muhurumende nekudyidzana kuri kuita kambani yeDrugs nehurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Ndinoona sokuti mukuru wehurumende vaMnangagwa yave nguva yekuti vaitore matano kuburikidza nemutungamiri wavo nemaminista avo vaone kuti huori hwapera muZimbabwe. Ndinoona sokuti vakaramba vakanyarara vari kutendedza huori kuti husvike mumaministiri ose zvavo. Tichapedzisira nyika yose yangova nyika yehuori, hapana chichafamba, hapana chinobuda. Uyezve nyaya yeupfumi haienderani mberi nekuti huori hunokwadza vasina mari vakaita sevarombo vari pasi pasi vanotoda kubetserwa nehurumende. Saka kubira vanhu varombo hakusi kubira hurumende, kubira vanhu varombo.
Takanzwa hurumende mazuva mashoma apfuura ichiratidza kusafara kwayo neburitswa kuri kuitwa nhau dzakanangana nenyaya yekambani yeDrugs. Imi sevatori venhau kana muchitabasa renyu munonzwa sei mashoko akadaro kana achibva kuhurumende?
Isusu tiri kukurudzira hurumende kuti isati yaparura mashoko ayo kana kushora mabudisigo ari kuitwa nhau iyi nevatapi venhau, dai vamboferefeta. Vapedza kuferefeta kuti ndo zvatawana izvi. Pari zvino kwatiri isu tiri kutoona sekuti basa riri tiri kubata zvakanaka nekuti mutungamiri weDrugs vakamusunga havasati vamupa bhero kuti ange achibuda. Nhasi taona vaobhadhaya vachisungwa vachiendeswa kumatare. Saka tiri kufara, asizve tiri kukurudzira hurumende yacho kuti ngairambe yakatarisawo zvatiri kutaura. Ndinofunga sekuti yambiro iri kubva kuvatapi venhau yakakosha kudarika kunyengedzana kurimo muhurumende.
Vasungwa vaviri ava vanguwaya nava Moyo, muri kugutsikana here kuti ndivo chete vanga vachifanirwa kunge vachibatwa nenyaya iyi kana kuti mune muonero wakasiyana?
Isu se pataitapa nhau iyi takaona kuti vaMoyo ndo vanopedzisira havo kupa mutemo wekuti ngatishandei nekambani iyi. Asi pane pande ratingati dungwe revanhu vanofanira kunge vachisungwa vose vanga vari mukati menyaya iyi, kubva kuministry of health, kubva kunatfarm, kusvika kufinance, vose havaifanirwa kunge vachisungwa. Uyezve tirikungoramba tichingonzwa vamwe vachiti drugs ine ukama watingati usahwira nemhuri yekwavamunangagwa. Asi chatisina kusangana nacho umbowo hwakanyorwa pasi kuti umbowo huripo kuti ava vanozvidzana neava. But nyika yose ndozvairi kutaura.
Pane zvimwe here zvamuri kuongorora kana kuteerera zvamuchaburitsa zvinogona kunge zvichizunza nyika yose?
Isu sevatape nhau kuno kuZim Morning Post tine mainvestigations kuperefeta kwatiri kuita kwakasiyana-siyana muhurumende yavamunangagwa. Pari zvino tiri kutarisana neministry yezvicherwa, ministry of mines. Kwatiriona kuri kubvawo zvichemo zvakanyanyisa kuti ministiri iyoyi vanhu vose varimo vari kuita uori. Saka tichiri kuferefeta zvedu tinazvo zvatinazvo toti makofi documents nemasosi documents atinawo atiri kushandisa pakuferefeta nyaya iyi. Ende tiri kutarisa kuti mumazuva mashoma anotevera ndofunga hurumende ichatorawo matanho ayo nezvatinenge tabudisawo.
Uyo angari mutori wenhau weZim Morning Post, uyo akatanga kuburitsa huori hwaiitwa nekambani yeDrugs International nebazi rezveutano, Elias Mambo, achitaura ari parunhare ari muHarare.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taisa rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye mabasa ekubatsira vaimbi uyezve nevamwe vanotambura munyika muZimbabwe apo vazhinji vane mudzimba panyaya yechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata panguva ino yeCOVID-19 kana kuti yeCoronavirus.
Makadi henyu, ini misarangu roberekwa ndinonzi Wanisai Mutandwa. Rekubasa ndinozivikanwa nerekuti Mawindo muentertainment industry. Kunova ndokwandinoshanda, asi paFacebook ndinozivikanwa nerekuti Maimaka.
Tinoona kuti imi munoita zvekubatsira vanoita zvekuimba nezvemagitare nezvimwe sapromota. Zvakamira sei panguva ino yeCOVID-19 tichiona kuti vanhu havasi kukwanisa kuenda kunoridza?
Panguva ino hazvinambotimirira musi nekuti vanhu vanga vakajaira kubuda kuenda kumabasa and hatingamboti tinonga blame anyone. Zvinhu zvakaitika muworld yese, COVID yakaafekta munhu wese, but zvinokumira musi hazvina kumira musi inoti takangogara hapana kubasa kwatiri kuenda. Hazvina kutimirira musi zvachose, tangoti dai mwari vangotinzwawo COVID yakurumidza kupera takwanisa kuenda kubasa nokuti basa redu isusu magatherings. Kana patonzi hapana gatherings zvinoreva kuti hapana basa.
Tinoona pari zvino tanga tiri kuona pane mitambo yanga ichiitwa pazvivhitivhiti nepamaFacebook nekumwewo. Zviri kubatsira here izvi? Pane vamuri kushanda navo here vari kubatsira vamwe vanoita zvemitambo?
Mitambo yanga ichiitika pamaFacebook live neiri kuitika pamaTV yanga ichibatsira zvikuru nokuti vanga vasingaende kunoridzira mahara. Vanga vachipiwawo mari yekuti vaone chekubatsirikana nacho. Saka zvanga zvichibatsira fani ende zvanga zvichibatsirawo kuti vanhu vasanyobva vanyanyo vakanganwa kuti variko vanoexista. Nokuti vakabva vanyanyogara kumba vakangonyarara vanhu vanokurudza kuvakanganwa. Saka mitambo yanga ichiitika iyoyi imwe yacho ichiri kutoitika. zvokutova basira zvikuru nekuti vanhu vari kuramba vachivaona ende uye zvari kuvaraidza vanhu nokuti mukuvavaraidza uku kune vamwe vane tsitsi vanokwanisa kutongoti tii muisai ikoke chinhamba pina ikoke chinhamba otona muimbi yatoisirwa mari hatingashore zvedu zviri kubatsira zvikuru pane vandinoshanda navo vanoita zvemitambo iyoyo ndanga ndichishanda naprofet passion vetwabam foundation ndova ndanga ndichinyanyodyidzana navo bati pari zvinezvi vakambotimirei vakamboti vambotora ebreak asi vakati vari kudzoka zvakare kuzobatsira
tinoona zvakare kuti pane mamwe mabasa amuri kufamba imi muchiita imi samahwindo nefoundation yenyu mungatitsanangura kuti mabasa api uyezve kuti foundation yenyu inoita nezvei
ini ndichikura ndiri mwana akachengetwa nambuya kubva ndine 3 months kandapedza chikoro mbuya vakandichengeta vainzi maonei mubayiwa vamubva kwaseke mbuya ava vaipinda salvation army vanga vari mukuru mukuru wechikwata chetsitsi chinonzi legal tipamariko ndichikura handina kumboona mbuya vangu vachinyima kana vanhu vemuraini chikafu aingobatsira vanhu saka ndakaona zvakakodzera inini kuti handina kubatsa kwanditokuenda ndakagara saka chiri kundiitadzisa kutora ruoko rwasiwa nambuya vangu chii mahwindo foundation ndakaivhura gore rakapera ndainge iri foundation yandakanga ndakavhurira magitare nebhora kundozopota tichibatsira maartist nebhora sezvo ndichishanda nemaartist mwedze nguva ndinomboshandawo nevanhu vebhora mbichana saka ndakazoona kuti foundation sezvo ndakaivhura gore rakapera yakangogara ini nacho ndakangogara ndazvandokuita ndangozviudza ndega kuti agara pandiri panapa ndimaonei mubayiwa ndakutobuda panze ndakunotsvaga rubatsiro ndakubatsira vanhu vavese vari kuda kubatsirwa neni ndakati ndikuenda for free handina maileji yandiri kuda bati ndoda kungozadzikisa ruoko rwambuya vangu kutiwo kana vaikwanisa kubatsira wene urezve ndiri mwana wagogo akakura achiona zvavaiti zita ravo haringangoenda kana kuti unhu wavo tsika yavo haringangoenda saka ndakachuza hangu kuti ndingopinda hangu muvanhu ndichikumbira ndichibatsira panenge ndapiwa napo ipapo
pari zvino makwanisa kubatsira vanhu vari kunharaunda dzipi nedzipi
pari zvino izvi ndakatanga nekubatsira salvation army ndova ndakatanga kunova ndokuchechi kwandinoendawo kwandakakura ndichiendawo ndakatanga nekubatsira salvation army yekwaseke inonzi seke national neseke d amai vangu mukuru mukuru wehome league ikoko mwana wangu wandakabereka makanaka ndiqueen kusalvation army ikoko ndakazoenda futi kumusha kwababa wangu kwakarerwa baba vangu ndikanobatsira futi machembere nemasingo mothers ndikavapa hope sugar nemafuta nebeans ndikazoenda kuchechi kwambuya vangu kwandakakura ndichienda ikoko ndikanotsvaga chembere dzakapinda chechi nambuya vangu dzanga dziri muchikwata chetsitsi vachiri kurarama vanova 18 ndikazoenda futi kubhanget ndichishanda nemwe promota wemagitare anonzi bj bhanget ndokwaakakurirawo ndakaenda futi ndikanomubatsira ti akandipa chikafu ndikanopa vanhu vekuroman catholic ndikadzoka ndikapa vaimbi vanokwana kuita 50 vaimbi vezim danso nevaimbi vejazz neverumba dzimba mbiri dzine matriplet akangorekana ndangoya kufacebook kwangu ndichinzi ndibatsire vamwe vanogara kuadzana 6 ndakavabatsira ndikavatsvagira chikafu ndikavatsvagira mari hembe zvese vakawana rubatsiro kubva kune shamwari dzakasiyana siyana ndikazobatsira futi marabha through prophet passion mushure maunge marabha ekta wedu arwara kune vamwe vanga vamubatsira pakutanga asi isusu naprofet passion takazosvika tikazopedzisawo nao marabha akutofamba
vanenge vachida kukubatsirai vanokubata ipapi
vanenge vachida kundibatsira vanondibata panhamba dzemuzimbabwe dzinoti +263773045907 kana kuti vanouya kufacebook peji yangu yakanzi mai maka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kademiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kademiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere cheCOVID-19 uye kuti zvii zvingaitwawo nevamwe varapi kunze kwezvipatara. Tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association ZINATA sekuru Prince Mutandi Siwanda kuti tizwewo kuti zvii zviri kuitwawo nesangano ravo pamusoro penyaya dzeCOVID-19. Sekuru Siwanda, mungatudza kuti seZINATA muri kubatawo sei nyaya yechirwere cheCOVID-19 chatekeshera munyika kudai.
Isu sesangano reZINATA tinobatawo tiri vanhu veutano primary health care muno muZimbabwe saka tingati sesangano tiri kuitawo tichimira panyaya yeCOVID. Hatiri kuteedzerawo mitemo ye WHO iyo iitwa social distancing tukutaurira kudzovanga kana ma members edu kuti ayo gaito zvikuita vamwe tione kuti tingakundisei denda irori hongu tinge tiro tinayo kuti imwe mishonga yedu yatinayo kuno Zimbabwe inokwanisa kunge ichibetsera denda irori kasatsa tisvika pakuti tipuo vanhu kuti vambonge vachimboki testwa vachishandisa mishonga yedu ichipatsa.
Sezvinata munotarisirwa here kuti munge muchimbopiwa mukana wekurapawo varwere vanenge vaine denda irori zvamuri kuti mishonga munogona kunge miinayo ichivanhu?
Sesangane risinata tinotarisirwa kuti mudenda irori hongu chirwere chashupa pasi rese asi isu sevarapowo vechitema tagara tichishandisa unyanzvi hwedu hwemishonga yechivanhu yatinotarisira kuti dai kuri kwokuti hurumende yatipawo mukana kuti tinge tichingotawo kuti tichibate pamwe chete vachitipawo vamwe vacho varwere vanenge vabata denda iro tichionawo kuti mishonga yedu yechivanhu inokwanisa kukunda sei ndoo zvimwe zvatinokurudzira kasi tiri kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitevedze tsika dzedenda iroro rizvikudiwa mukudzivirira kugeza maoko mungaa mukupfekawo hembe dzinodzizeizvi mamasiki waya tiri kutongokurudzirawo nhengo dzedu kuti zviro mungaa kana zviro varwere vavo vari kusangana navo ngavavowo vanenge vachipfekawo zvekudzivirira ndonge kana vachishandira vanhu kasi mukutarisa tichiona nemishonga yedu yatinayo isu dzimwe nhambo tingakwanisa kuti tingave tingarikunde nekuti hatisati anyatso kusvika pakuti zvanyatso kupuwa ground chairi kuti imbonyatsoshandisa iwo yenyu tione kuti inoshanda sei.
Imiwo kune vamunoona vamunoungana navo kana ungama vamunoshandira muri kuona here vanhu vari kutevedzera tsika nemitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19?
Vanhu vari kuungana ende ichokwadi vanhu izvi havasi kunyanya kuzvichengetedza tikunde denda irori.
Sesangano reZinata, mune zvirongwawo here zvamuri kuita zvekudzidzisa vanhu pamusoro pedenda irori recovid-19?
Zinata iri kumbishi izvozvi zvekuti tine programu yedu yatiri kufamba nayo yecovid yatiri kupa dzidziso varapi vedu vechivanhu nokuti ivo vari pedyo nevanhu saka tiri kuvafundisawo futi tichitaurirawo kuvarapi vedu vechivanhu kuti ngavave vanoremekedza izvo zvingaa zviri zvekuti gara kupfekawo maprotective clothing iwaya tiri kuvakurudzira futi nhengo dzedu dzezinata kuti dzinge dzichiita saizvozvo uye kuungana wekoko kuri kuita dambudziko kuvanhu ichokwadi chinhu changa chiri chiri kao charo chekuti vanhu vavanga vakajaira ndo vanga uri upenyu wavo saka dzimwe nguva hazvikwanisi kuti zvigushirwe zuva rimwe chete tine kariro yekuti vanhu vachasvika pakuti vave neruzivo rwakakwana dzidziso hatifanira kuti tinete nekumira kudzidzisa vanhu nechirwere checovid isiwo sesangano reZinata tinenge tichifambawo tichidzidzisawo nekurutivi kwedu rwechivanhu.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinokutendai zvikuru sekuru Sivanda nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sivanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 479. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vamiswa mudare nhasi vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Varwiri vekodzero dzevanhu votaura pamusoro pekusungwa kwavaObadhaya Moyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.